Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera kurume 14 2020. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri mu Washington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sebato ravazhinji zvinoita zvido zvivanhu zvinopokana zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuzanupi.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti haisi kufara nehurongwa hwehurumende hwekuvandudza bumbiro remitemo yenyika.
Asi mwari muruda kuti tisvinwe tiendepi chimbosvinwaiwa necorona muzwe kurwadza kwazvinoita.
Imwe nhengo yezanupf inokachamadzwa vanhu kumashonaland west ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington DC. Munyore anoona nezvemitemo muMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa vaInnocent Gonese vanoti havasi kufara neurongwa hwehurumende hwokuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Mashoko avaGonese anouya mushure memusangano wakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nevamwe vavo mugungano rePolitical Actors Dialogue. Sachigaro wekomiti yezvemitemo muPollard Professor Lavumo Maduku vakaudzawo vamunangagwa nezuro kuti nhengo dzePollard hadzisi kufara neurongwa hwehurumende hweConstitutional Amendment Bill No. 2. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remutauriro wavamunangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi ngatinzwei hurukuro yataita navaGonese.
Sebato ravazhinji rinoita zvido zvivanhu zvinopokana zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuzanupf. Tofanira kuyeuka kuti pabumbiro ratiinaro rakaitwa paine makakatanwa vasingadi kuita bumbiro nevanhu. Pari zvino tichakabudisa uriyana nemaitirwo azviri kuitwa nekuti nyaya yebumbiro remutemo wenyika harisiri nyaya yezvemapadhima tingerwi yenyika asi inyaya yeriyeyere zhinji. Tikatondedzana vanhu vakavhotera bumbiro ronga vakawanda chaizvo naisi sebato ukanya zvakanyanyisa nepfungwa dzaunzwa nezanupf. Uyezve zvavaruda kuunza zvacho ndezvekutidzosera kumashure kwatakabva patanga tiine mutungamiri wenyika anenge achipiwa masimba akawandisa kuita samadzimambo kana maembara ekare kare ekuunganisa zvinyangwa zvacho zviripo nezvekubvisa masimba kubva kuna mamwe mapazi kwa maoko emunhu umwe chete. Ngatiarisei panyaya yedu karudzo kwama dhaji ematare makuru esupreme court neconstitutional court zvavuda kubviswa muprocesi yakajeka inenge ichionekwa nemunhu wese vanhu vofira kumainterview zvonzi vanhu ngavangodomwa nemunhu umwe chete anenge ari nemutungamiri wenyika. Tatarisa zvakare pasarudzo dzanga tichida kuita kubva muna 2023 tainosarudza mutungamiri wenyika nevateedzeri vake vaviri aizotibatsira kuti kana pakaitika chinenge chawanika kune mukuru wenyika tozoka changa achizomutsiya ndeupi. Izvi zvekuti ngatidzoterei kuti mutungamiri anisa kudza vanhu vake vaanoda uyezve kana akabva pachigaro bati vake rosarudza munhu wanoda kuti ainge pachigaro ingairi kuvanhu hazvina nematura hazvina nemusiriisi masimba eparamendi akuda kutorwa.
Ndeapi matanho amuri kutora vaGonese sebato kuona kuti izvi zvamuri kutaura izvi zvamuri kuda zvacho zvabudirira?
Zvatichaibva kuita ndezvekuti tibatanidze ruzhinji rwese rwezimbabwe kutiite chinhu chimwe chete
ZANU-PF ine uwandu wakadarika wenyu imi mudare reparamende. Saka kupikisa kwenyu uku kungabudirira sei imi muri vashoma mparamende.
Mbeza ndetana ngura shida kuti imundiro kana rikishandurwa. Hakuko uta nitu wakawanda ndirati. Panu kwa hivyo kututezi. Shiyotu National Assembly. Pane diya wana 180 wacha kifungina. Ufanku wakudimbiri. Mbeza ndetana ngura shida kari kututezi. Ndetana ngura shida kari kututezi. Ndetana ngura shida kari kututezi.
Munoona here vamwe wenyu muZANU-PF vachikupa inzeve panyaya yakadai tichitarisa kuona kuti sebato vakanga vatowirirana kare kuti izvi zvinofanira kunge zvichiitwa.
Aiwa hapana kuwirirana apa. Zvinotoitika nemukuru kuti ZANU-PF vanhabvudzi kufunga kana kupikisa ka. Hazvina kubva kubati. Katiyesa kuti tikaita muchisangana navo muparamende havawirirani nezvinhu zvinozviitwa. Haiwa hika riri kutibira zvinhu zvakapfuura.
Munyori wezvemutemo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Gonese vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sachigaro weZANU-PF uye vari gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchingurika Shiri vakachamadza vanhu nhasi vachiti vanofarira chirwere checoronavirus, vachiti chirwere ichi ishamu iri kushandiswa naMwari mukurova nyika dzavati dzakatemera Zimbabwe zvirango. Amai Muchingurika Shiri vatiwo Zimbabwe iri kurwiswa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pamusangano wekuzivisa kuti hurumende yave papi nebhiri remutemo unobata vaimbove varwi vehondo yerusununguko, amai Muchingurika Shiri vakatsvamadza vanhu vakawanda pavati vanofarira chirwere checoronavirus icho chiri kuuraya vanhu pasi rose, vachiti Mwari ari kutsiva zvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica.
Coronavirus yauya iyi. Masanchez kai. Masanchez auya kunyika dzimwe dzinotiisira Masanchez. Mwari wabva ati je. Wakuswera wari muzimba. Kuzvina ba economy yawe yakuchema. Handiti yedu iri kuvari kutichemedza. Trump ngaaziwe kuti hasi Mwari. Munoda kuti tisvinwe tiendepi. Chimbosvinwa iwe necoronavirus. Muzwe kurwadza kwazvinoita.
Asi izvi zvashoropodzwa nemumwe mugari wemuchinoi vaJustin Munyaradzi, avo vati zvataura amai Muchingurika Shiri mucherechedzo wekuti vatungamiri vehurumende havazive zviri kuitika pasi rose uye havazive kuti ivo vanogona kurwara nechirwere ichi sezvo chisingasarudze.
chirati zvekuti tarisa kuti isusu kutungamirirwa wedu hausi kuziva hauna gwara rekunyatsoziva tinopasi kana tichiraramba tinofamba sei njozi yawirwa nevanhu muroma injozi inokwanisa kungotumira kuroku kuti kuafrica and zimbabwe ipatikura saka wakaona mutungamiriri akaita saopa rutungamirira minister of defense watikutarisira kuti anofanira kunge achitipa gwara rekuchengetedzwa kwenyika kubva kune zvekunze nezvemukati zvinogona kutumira munhu iyeye arikuratidza kuti havana ruzivo.
Amai muchinguri kashiri vatiwo bato remdc riri kuita misangano yekuda kupidigura hurumende pakati peusiku. Vatiwo bato remdc ndiro rakatanga kuuraya vanhu nemabhemba munyika.
Tine threat, security threat iripo. Ndataura kuti mdc iri kuita mastrike usiku takarara tichiuya kuno yakutopinda zvakare tiri kuona wane mamachete waya vari kuchema iko zvino takazosimuka sejoku kuti angatidhile nevanhu wanga vari mamdc anga ari kuuya achipinda isusu tatatopindwa wochibata mamachete zvonzi mazviona izvi anopifa so vamwe vamwewo varipo ndururani asi mdc yanga yatipindawo futi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemdc vadaniel molokele kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi asi vaimbo vemutauriri webato remdc vajacob mafume vati bato ravo harisi kuronga kupidigura hurumende asi kuti zanupf iri kuzvipidigura yoga nekutadza kutonga izvo zvapa kuti munyika muve nenzara kushayikwa kwemabasa uye kushayikwa kwemari.
Bere kana roda kudya mwana waro rinoti ari kunhuhwa sembudzi. Nyaya yekuti vanhu vari kuda kupandukira hurumende inyaya yevanhu vane ropa rehumondi mavari. Ndiani angapandukira chinhu chakapidiguka kudhara? Ndiani angada kuwisa chinhu chakawa kudhara? Chawiswa neuori nekuba nekutadza kutonga. Saka isusu hatina nguva yekurongera yakafa kare. Uyezve chaona mumwe achisekwe ungaseka chirwere chiri kune dzimwe nyika uchitadza kugadzira mushonga nezvidziviriro nokuti chirwere chakafanana nemvura inonaya kwese inongozouya kwese.
Panyaya yavanga vafambira amai muchinguri kashiri vati vaive vana chimbwido nana mujibha vatanga vopiwawo mari sezviri kuitwa vaive varwi verusununguko asi vati vanhu ava vanotanga vamboongororwa kuti ichokwadi here kuti vakanga vari vana chimbwido kana mujibha. Vamwe vanga vari pamusangano uyu vanosanganisira vaimbovesa chigaro vechidiki mubato rezanupf vapepurai togarepi negurukota remashonaland west amai muliswa chikoka. Ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunura ijena.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reMontreal kuCanada vaPeter Mashiri vanoti vakabvunduka zvikuru pavakanzwa kuti mudzimai wemutungamiri wenyika iyi amai Sophie Trudeau vane coronavirus. Asi vaMashiri vanoti vakafadzwa kuona kuti hurumende yenyika iyi yakakurumidza kuzivisa pasi rose zvakanga zvaitika. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vaMashiri kuti tinzwe zviri kuitika.
Hazvakutyisa asi information zvayo vari kutraya kuti vaudze vanhu kuti unoita sei corona virus saka ndozvatingokoshesa zvekuti tidzivirire batwa nayo. Uchaita kunge uchararama upenyu hwegonzoka hwekuti uza kuti panze apo pakaipa saka hapabudiki but unoda kuti uende kubasa ndo dambudziko. Asi information zvayo iri kufamba kuti gezai maoko musati madya gezai maoko pamuri kuenda kuchimbuzi zvese izvozvo zviri kuita zviri kufamba but chinongozotyisa ndechekuti munhu akakosora wakutotya even kukosora kungori nomaongo munhu anokosora.
Tinoona kuti pasi rose rava kutoziva kuti mudzimai wemutungamiri wenyika yeCanada vabatwa vaine chirwere ichi checoronavirus. Mungaone zvakadai zvichiitika here kunyika dzakadai seZimbabwe?
Vaimbofa zvadaro kuti zvingaitike kunyika dzakadai sana Zimbabwe kuti munhu angatsanangura kuti mukadzi wemutungamiri wenyika arwara wakamira pai urisani. utaura izuzu. Zinu wanzi ika hende kana izuzu kuti utaura kuti na umbo suduruga. Mbusu mdoji. Mchenda kupi usitichi. Na ito funga zangu nezazu kuti kuno kuziri nani. Pati azi nyazukuda kijiko. Kutunga tinda na amana na kuya zi. Na umbo suduruga. Bandozu kuji wanezi tidziri leku paraza kwezi kwezi kwezi.
Zii shingazi zikwene Zimbabwe mumabati rugo arkuitwa. Nyaya ii.
Zakatu wande pa kuti hiku kuparaza kwa zukona kwe informasi. Zukuti zino buda pa jitiriere kuti. Zakati doza itika uye zedi mwenyika. Nyaya zi wanga zingu buda ekita zini. Zita uwa hindi mainda zini zanga zita zini. Ajitwa. Zino rino zino tinezi. Kana kuru kuna na mikatia duza kata zi Zimbabwe. Mwanza kutiza isu zuzu kuti. Buda pa chena especially. Zino zinengezi rikritika uzi.
Kwa zimwe shisharu wa shwe Zimbabwe shiri imo momu Canada makabata na ere mkuyeza kuona kuti denda iringa rugiswe sei uye shwe kumuchono kuti kumushashu kufamba sei panya ye coronavirus.
Parizu nendizu uzu mwoti tulunge chunguta uroga ma WhatsApp group. Muda kumana chingi rirai mkwa rirai usisai panza hapa paipa. Nasa pana mwana ushukura enda ushukuru. Ma university is ana university of Madzu, university of Konkodia. Apana mwana ya ushukura, enda ushukuru. Makamba nizu, warukutra ya zi quarantine tu.
Awanga vari va Peter Mashiri, vachitaura vari parunare vari ku Canada, na Marvelous Msanganya uye we Studio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Msanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na amai ndaizivei Manyoni vari muMount Pleasant muHarare avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus uye vachitiudza kuti vari kurarama sei zuva nezuva. Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mai Manyoni mungatitsana nguro kuti semadzimai zvizva muri kusangana nazvo zuva nezuva imomo muZimbabwe. Takatarisa dambudziko iro recoronavirus.
Takatarisana nedambudziko iro rika hapana chatinga kwanisa kubatsirika nazvo ndochokwadi chekutanga pekutanga. Kwasi hurumende yedu inongotaura kungotaurawo kuti havangazonyarara pamberi pevanhu. Asi chinoitwa chaicho hapana. Kana gadziriro chaiyo iripo hapana. Tinodaro naura kwa kuti tinoenda muzvipatara muchitotsvaka mapiritsi efamily planning chaiyo haasikuwanika. Saka pangazowanika here chimwe chingaitika chinodzivirira chirwere chakakura kudaro. Madzimai muno mutitori padambudziko hombe rakakurisisa. Ende Zimbabwe yese hakuna chatingatarisira kuti tingabatsirika tinganyepa ipapo. Kungotaurawo chete muvanhu asi kuti tingati pane gadziriro iripo. Atinganyeba kunenge kwangoparara kweZimbabwe.
Tombotarisa nhoroondo yenyu imi samai. Tipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu.
Ini ndine vana vatatu, 3 pachishona. Vana vandinawo vatatu ava zvakaoma handimbodi kunyepa tichemazo. Kare taitomboti mazo ata apfuura akanga tirombotaura nemi pamararamira angatirikuita tichitomboti tinotsvaga raivhi. Tongoonawo kubika chero risina supu asi ezvinozvi pamararamira andakuita izvinozvi nemhuri yangu. Tinongokwanisa kuwana hupfu 10 kgs iyoyo ende tinotoravarira kuti iite kana 2 weeks asi tinenge taibika makuseni tozobika zvemanheru. Ende kubika kuseni kwacho nemanheru kwacho zvinenge zvakatooma nenhau yekuti kuti wane mavheji acho chaiwo chaiwo tisingambotauri zveumwe muriwo. Vegetable racho chaiwo rine mashizha 4 aya. Handisi kukwanisa kuritenga. Takaomerwa zvekutoshayo kuti unotangira papi uchienda kupi because riri kuita 15 bondi. Asi 15 bondi yacho iyoyo handikwanisi kuiwana nevana. Ezvo zvevana tu vanoenda kuchikoro. Ndofunga ndakambokutaurira imwedzi yapfuura iyo chava vana vachangovhura. Saka tindakutoplana kuendesa mwana kupi kumusha. Handina hangu kuzwa mwenisa nokuda kwokuti ndikuona kuti kumusha kwacho zvakatoomawo futi ikoko kwazvina kumira zvakanaka sezvo hakuna kunaya. Saka takaomerwa semadzimai kushaya kuti ndinotangira pati unotongoti kumuka kwandingaita nekuswera inyasha asi kuti ndiwane cheuti ndinobikira vana chaicho chiri kundinetsa kutaura chokwadi. Kubasa kwacho kana kuti urambe uchiti kune murungu wako ndaomerwa ndaomerwa na iye arongochitarisa zvakaita nyika yese sezvo dhora chairo nhasi $1 US tikarisa kubhondi nhasi riri pa 35
$45 cash. Kana iri eco cash ripa 47. Saka ndichazi kuti tinorarama sedi wozopenyu wacho watoma. Kana iri sesipo yekudi yekugeza yaita angotenga green bar. Tiatengi masets na washing powder zvataita. Taangotenga green bar. Rinoshata zveshe kusuka, kugeza, kuwacha. Saka atizivi kuti tosvika kupi neupenyu hwakadaro.
Muri kubata mabasa api uyezve mari dzamuri kutambira dziri kukwana here tichiona zvamaa muri kutaura izvi?
Mari zvinozvo tikachitara zvekukwana ka mari haisisina zvaishatoita zvachose. Wazinini pamurungu pandosenza, ndinosenzera murungu mchena but ndinopiwa 900 bond. Asi 900 bond yacho haichatokwani zvachose because 10 kgs yehupfu izvozvi zvinhasi. Iri kuita 270 mupick and pay. Saka kuti ndichibatanidza zvese kuti ndinoda kudzika kwekuseni kwamasikati kwamanheru. Zvichatoiti zvachose because mari yapera simba zvachose chose. Zvimwana anengada kukwira kombi kuenda kuchikoro. Vanenge vakunzi ngavachigarirana kuti ndikwanise kuti ndizvimanage mbichani pati mamwe mazuva unotozongoguma wokundikana. Saka zviri kutondiremera zvekuti ndotosvika kuti ndodii tozvibatanidza sei. Woenda here kumusha kwacho hakuna kunaya. Ndogara kuno kukwacho mari yacho haisi kukwana. Saka takaomerwa zvekuti handizivi kuti tinozvitaura sei pakurarama kwatiriko iki.
Tombotarisa munzvimbo yamuri kugara. Mamuri kutaura imi kuti pane zvimwe zvirongwa zviri kuitwa imomo zvamusiri kunzwisisa. Zvirongwa zvipi izvi?
Zvirongwa zviri kuitwa izvi ndezvesensus. Seni chizvarwa chemuZimbabwe ndakazvarirwa muno ndikakurira muno. Saka ngokura tichingozviziva kuti kana kusitwa census makore ese isusu vamuchitaita tomboudzwa nomumwe munhu tinotanga kuindwa paredio kana pamaTV apaZTV chibuda kuti kune census vanhu vari kuverengwa. But iye zvinozvi ndakangoshokwa last week musi Tuesday. So sangana nevarume vaviri nevadzimai maviri vachiti madzama mukasendera ndamuka hangu mamuka oseyo. Chikanzi tiri kuverenga vanhu, ndikati kuverenga vanhu muri kuzama kuti kudii. Chikanzi tiri kuita census. Ndikutadzawo zvinzwisisa because handina kukura ndichiona census ichitiwa muitirwo wairi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mufanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chaunopakurira vatereri veStudio 7 nemugowera wega wega. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuita hurukuro navaDifadhuve avo vari kuti vanetseka zvikuru nekutsvaga vazukuru vavo vana vehanzvadzi yavo yakashaya kare kare asi yakasiya vana vaviri mukomana nemusikana Justina na Witness Nyandoro. Vadhuve vari kuti vanetseka kwazvo kuti vange vachiziva kuti vazukuru vavo vari kupi nekuti baba vevazukuru ivavo vanga vasingazivo zita ravo rekutanga, vakanganwa zita ravo rekutanga rababa asi vanongoziva kuti baba vavo vainzi Nyandoro. Zvino baba vacho vanonzi vakazoshayawo zvakare. Saka ivo vari kuti dai wawana pane vazukuru vavo kandai vazukuru vavo vakafa vakaziva pavakaradzikwa vanogona kunge mwoyo yavo ichigadzikana. Nhasi tatitiite hurukuro navo Vadhuve, tinzwe zviri kuvashupa zviri kuvatambudza mwoyo mavo. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Vadhuve.
Tinotenda baba Jonga.
Vadhuve, ndanzwa kuti mune nyaya yemhuri yenyu yamunoda kuti kurukurewo nhasi muchirongwa chedu upenyu hwedu. Mungatiudza kuti nyaya ipi yamada kuti veruzhinji vanzwe kunzoko?
Ndine chitemo chakanyatsokutokura baba Jonga. Ndiri kutsvaga vana vehanzvadzi yangu. Ndine vana vaviri vehanzvadzi yangu, Josephina nemunin'ina wake anonzi Witness Nyandoro. Hanzvadzi yangu yaigara kubhuluwayo yakashayika mugore ra1994. From kubva ipapo tikabva ndatora sikirana nevana vehanzvadzi yangu, ndiri kunyatsotovatsvaga. Handigoni kana kutokotsera chaivo nokuti handinyatsotoziva kuti kwavari koko vari kurarama here kana kuti vari kufamba sei.
Hanzvadzi yenyu paya
shaika vakatora vana ndiani vadhuri
azoda kuti akashaika zvakaitika ipapo ndoti pave vana vakatora vana vechiti vari kuenda nawo kunovatsvagira nhumbi dzechikoro zvakazoitika ndokuti havana kuzodzoka inini ndikabva ndaenda kuBulawayo kwavaigara ku St Peters kukazi vakatobva ku St Peters varikugara kuPumula kwavakazobva kuPumula ipapo ndikatowana Runhare zvanzi baba vemwana vakatoshaikawo futi saka vana vakatorwa nemhuri yemurume saka taisingazivi kuti mhuri yemurume vari kubveti matandikutiziva ifamiri yakwanyandoro ndakatorwisa ndaa kutotsvaga vanhu vakwanyandoro kuti pane vanhu here vari kutoziva ndikatsvaga zvese mumasocial network ndikambopinza nemumanewspaper kana hapana chandiri kuwana so chitemo changu chandinacho kuvanhu vezimbabwe vakateerera programu iyi ndirikutoti vedue ndapota ndibetsereiwo ndiri kutsvaga vana vehanzvadzi yangu upenyu hauna kurarama mushe nokuti handisi kunzwa mushe paupenyu because kana ndiri kutoziva kuti nyange kwavari kana kuti pane munhu anoziva kuti kana vari vapenyu ndinokumbira kuti vanditsvage vatibate kana vakashayiwa pane munhu anozviziva izvozvo ndinokumbira kuti andibate parunhare anditaurei kuti chii chaari kuziva nokuti ndizoona kuzorora pamweya pangu
baba vevana ivava mukuwasha wenyu ainzani zita rake rizere
handisi kunyatso kutorirangarira mushe ndazino kunyatso kutorangarira chete tuko wake wanyandoro
pakatorwa vana vanga vane makore akadii vanga vakura zvakadii vadhuri
vana nguva pavakatorwa vaiva vadiki nguva iyoyo because josi ndofunga nguva iyoyo aiva somewhere around vana 5 years witi aiva somewhere around vana 2 years because witi he was trying kutofamba nguva yachona aiva mudikidiki zvo zvandikutoziva kuti kwavari havasi kana kumborangarira kuti kwana mbuya ndekupi kana kuti kwana sekuru ndekupi
mungava nenhoroondo here yekuti hanzvadzi yenyu yakashayika iyi vakasangana sei nemurume wavo vanyandoro uye ndinokumbira kuti mutaure zita raamai vawitness najostina
amai vawitness najostina zita ravo anonzi Setukile aishandisa senemu yakwashumba kana kuti Setukile Spanda vakasangana kuBulawayo nokuti Setukile aishanda kuBulawayo nguva yachona ndoko vakazosangana ikoko so baba nyondoro anga asati aroora ndizvo zvakazoita kuti tisazonyatso kutoziva chaiyo chaa kuti kumusha kwake ndekupi dai ari munhu akanga aroora aitaitonyatsokutoziva kuti tiri kundotsvaga kupi kana kuti femiri yake iri kugara kupi so anga asitakuroora ndizvo zviri kuita kuti tonyatsotisaziva kuti ndepapi vatinovatsvaga vanavo
kana paine vano ruzivo nekune vazukuru venyu kana kungava nehama dzavanyandoro vanokubatai sei kuti vakuzivisei pamusoro penyaya
zvandokutokumbira vanogona kunotibata parunhare pafoni yangu yerunhare foni yangu iri kuti 0044786567997 ndidzokoro zvekare +44786567997 vana vavo kana Josina ari kurangarira kana ari mupenyu ndofunga kuti ari kutoziva kuti amai vake aibva kuplumpt sokuplumpt ikoko ndiko kwandiri kubva kumusha kwedu kwandiri kubva ndichitsvaga vana vanditi vatsvaga kumusha kwangu ndikuplumpt vatiko zvino ndichitaura newe ndiri kuLondon
aiwa tinotarisira kuti muchasangana nevazukuru venyu vadhuve mwari vakukomborerei
ndinotenda zvikuru because tiri kutowana closure chaiyo kuti tinonyatsokutoziva kuti chii chiri kufamba nokuti kana chingofamba chingorangarira kuti kodai vedue vana vari papi inyaya iri nyatso kuti ndishungurudza zvikuru so ndinotenda jonga tikutenda chirongwa cheichi chavari kuita tinonyatso kutozviteerera zvikuru tinobetsera vanhu vakawanda tinotenda nongoti keep on the good work tinotenda zvikuru
maita basa vadhuve
thank you
manga makateerera kuna vadhifa dhuve vari kutsvaga vazukuru vavo witness najostina nyandoro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa hwehurumende hwokuvandudza bumbiro remitemo yenyika imwe nhengo yeZANPF inokatyamadza vanhu kumashonaland west ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi paindaneti www.voashona.com anokuonekai nemufaro manherano ndini Ray Choto ndiri muWashington DC
Soku isika tisenda bako VOA.